Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 9 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tikozve zvichitaura kudai so kuBuckingham Palace vanhu vakazara pagedhi vari kuombera maoko kuratidza kuremekedza mushakabvu mambokadzi Elizabeth. Vamwe vekuScotland vakazara kuScotland zvinoratidza kuti anga ari mambokadzi aibatanidza vanhu.
Mambokadzi vekuBritain Queen Elizabeth vakashaya nezuro manheru.
Gore negore kune kushurukudzwa kwevanhu vekuZimbabwe kwakawanda chekuti South Africa yagara yakangonyarara. Ko nhasi chii chavanofunga kuti sadhiki chaita yaisina kuita makore esapfuura? Handione zvichienderera mberi.
Dzimwe nyanzvi dzinoti SADC haigoni kupetsera kugadzirisa zvinonetsa muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mambokadzi vekuBritain Queen Elizabeth vakashaya nezuro manheru vari mumuzinda wavo weBalmoral Castle. Mambokadzi Elizabeth vange vapi nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa uye vakagara pautongi uhu kwemakore makumi manomwe, izvo zvinopfuura vamwe vatongi vose munhoroondo yeBritain. Zvichitevera kushaya kwavo, mwanakomana wavo mukuru Prince Charles avo vane makore makumi manomwe nematatu vakabva vagadzwa pachigaro ichi uye vachizivikanwa nezita rekuti Mambo Charles vechitatu. Mumashoko avo enyaradzo mushure mekuzivisa kuti mireza yeAmerica idzikiswe zvishoma, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vati mambokadzi Elizabeth vakakwanisa kudzikamisa nyika zhinji panguva yokupinduka kwezvematongero enyika pasi pose, vachiti ndivo vakakwanisa kubatanidza nyika dzegungano reCommonwealth. VaBiden vati vanotarisira kushanda zvakanaka naMambo Charles vechitatu. Mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vatumirawo mashoko enyaradzo kumhuri yamambokadzi Elizabeth. Asi rimwe bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rati harichemi kufa kwamambokadzi Elizabeth, richiti rufu rwavo runovarangaridza nguva yakaoma yakaonekwa nevanhu vemuAfrica kusanganisa kutorwa neBritain kwenyika yavakunzi South Africa iko zvino, vachiti kubva panguva iyi vagari vemunyika iyi havana kumbozowana rugare. Tichienda pamhepo, vamwe vanga vatumira mashoko enyaradzo vanosanganisa vaimbova vatungamiri veAmerica vaBarack Obama, vaBill Clinton, vaJimmy Carter, vaDonald Trump navaEmmanuel Macron vekuFrance. Tabata munyori mukuru vari kuita muBritain, Dr. Simba Mavaza, tikatanga nekuvabvunza kuti mambokadzi Elizabeth vakange vari munhu akadini.
Mambokadzi Elizabeth vanga vari munhu anodikanwa zvikuru nevanhu vake. Aiva munhu anga ane dedication, ane kuzvipira mubasa rake reumambokadzi. Zvinoonekwa nekuti mazuva mairi apfuura vakanga varitori pakati pekutambira mutungamiriri wehurumende mutsva, nekutambira kusiya basa kwemumwe mutungamiriri wehurumende vaBoris Johnson, nekutambira muzvari Liz Truss. Tungoti maawa angangopfuura makumi mairi nemana 24 hours masoko robva rasvika rekuti vashaya. Saka zvinoratidza kuti munhu anga akamira pabasa rake kusvika pakupedzisira. Zvekare nyika ino ye Britain vanhu vanofarira vanoda mambo kadzi wavo vanoda unhu wavo vanoda culture yavo vanoda magariro avo zvekuti iko zvese zvichitaura kudai so kuBuckingham Palace vanhu vakazara pagedhi vari kuombera maoko kuratidza kuremekedza mushakabvu mambo kadzi Elizabeth vamwe vekuScotland vakazara kuScotland zvinoratidza kuti anga ari mambo kadzi aibatanidza vanhu nekuti maScottish, maWelsh, maIrish vese kunyange vane pavasingawirirani vakaungana padzimba huru pamizinda yamambo kadzi vachiratidzira kurwadziwa nekushaika kwaita mambo kadzi.
Zvinozivikanwa here kuti vakashaya nei?
Vari kuudza kuti mambo kadzi vanga vasingazwi zvakanaka, hakuna achaudzwa kuti chii chaizvo chazoita kuti vazororedzwara nhasi. Asi mazuva aisi apfuraya vambo vanga vari kungooneka kuti nguva nenguva pane nguva yanga vaakutadza kufamba, vaakufamba vakabata mudonzo semunhu aimbofamba asina mudonzo mazuva ese. Saka hakuna atinyasara kuti chirwere chaita kuti vazorore chii, but kune kufamba kwenguva zvichazotaurwa kuti chii chasimbisa. Pachana chiremba havana kutsanangudza kuti vanga vachisimbirwa nei, asi vaingoti vanga vasingazwi zvakanaka.
Dr. Mavaza, zvino chii choitika apa? Ava kutora chinzvimbo chamambokadzi Elizabeth ndiani?
Mambokadzi pavangoshaya zvanga zvakagara zvakatorongeka kare kuti mwana wokomana wavo Dangwe ndiye anotora umambo. Saka agadzwa umambo pangoshaya mambokadzi ndi mwanakomana wavo ainzi Charles, iko zvine zvaakunzi mambo Charles vechitatu. Uyezve tinoti pakugadzwa kwavo ukoko vanoita simba kana kuti pachirungu power haifanirwi kumbosiyiwa isina kuzadzikiswa, kana kuti you can never leave the power in the vacuum. Saka mambo vachingoshaya mambo kadzi achingoshaya mambo Charles achibva angogadzwa privately, but kuchazova hako nezuva ravachazoratidzwa kuvanhu samambo Charles vechitatu.
Vanhu vanoona sei mambo Charles vechitatu ava? Vanodiwa zvakadii?
Sezvaitika nhasi kuti atotanga kudaidzira kana kuti chidaidziro chikuru prime minister venyika ino vastras vatodaidzira kuti long live the king. Zvoreva kuti tatoshandura madaidziro anga ari panguva yese ainzi long live the queen for the past 7 years, tatotanga nhasi kuti long live the king. Zvinoitika ndezvokuti mambo umambo hwemunyika muno hauende kunovhoterwa. Saka kuti kunyatsoziva kuti vanhu vanofarira uyu here, hatina geji yatingaratidza nayo.
Dr. Mavaza, munofunga kuti kuchinja kuti mambo namambokadzi Britain uku kuchachinjawo here ukama hwezimbabwe ne Britain?
Ongu pachava nekushanduka kwakati kuti ndoda kuti munzwisise kuti mambo Charles ndiye munhu akauya kuZimbabwe patakaita kuzvitonga kuzere. Ndo vakapa Zimbabwe mureza wedu, vachigovana mureza uyu vachipa kuna vaMugabe. Asi pasinapo kudaro, mambo haana chakanyanya kuwanda chaanotaura pamusoro pedzimwe nyika nekuti haaiti nezvematongerwo enyika yatingati political leadership. Anowana matongerwo enyika ndi prime minister. Saka ukama hweBritain neZimbabwe ndinoona kuti hausi kushanduka nekuda kufa kwamambokadzi.
Avo vange vari Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zvichitevera mashoko akataurwa mudare reparamende nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiro Ramaphosa ekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe kuSADC, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zvikuru mashoko awa. VaRamaphosa vakaudza dare reparamende yavo kuti vari kunetseka neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutsvaga rubatsiro rwekurapwa munyika mavo. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti SADC Iraq haina zvainogona kuita nekuti deno yaikwanisa yaida yakagadzirisa nyaya yeZimbabwe kare kare. Muzvinafundo mukasa vanoti kubva panyaya yegukura hundi, kurawa kwevanhu musarudzo dza2008 uye nezvose zviri kuitika muZimbabwe kwemakore ose awa, SADC yaidai yakabetsera asi haina kuita izvi. Muzvinafundo mukasa vanoti South Africa pachayo inogona kugadzirisa zvinonetsa muZimbabwe asi inotya.
Nyaya yeZimbabwe haisi kutangira, haisi yakatanga nezuro pano, yakanga iripo kwemakore. Ngatimbodzokerai kugore ra2008 MDC ichitungamirwa navatsvangirai yakahwina presidential election, ikahwina parliamentary elections. And hurumende yava Mugabe ikatora mwedzi wese ichinyonganisa mavotes. Panguva iyoyo kwakaurayiwa vanhu vari pakati pe500 ne10,000. Britain neAmerica vaida kuendesa nyaya yeZimbabwe United Nations Human Rights Council. Nigeria neSouth Africa ikataura kati kwete musaiendese ikoko. Nyaya yeZimbabwe inyaya yeAfrica, tichaironga isusu vanhu kuAfrica. Wakatiwo udility with it the African way. Zvikanzoorait chiendesaika zvino kui kuAfrican Union. Yaenda kuAfrican Union, kuAfrican Union wakati endesai kuSADC. Muna August 2008 SADC yakasangana, Zimbabwe yanga isitiwo mbori paagenda, akaona kutomboitaura. Saka kuti wachitiwo gaendesi kuSADC nhasi wanga wakamirirei magore esapfuura, kana kwaaenyesa kuSADC nhasi wachaitaura here? Wakava nemukana wekutaura nenyaya iyo, kwaurayiwa vanhu vanosvika almost 1000 2008, asi anga isiri paagenda. Zvino gore negore kune kushurukudzwa kwevanhu vekuZimbabwe kwakawanda chaiko. South Africa yagara yakangonyarara. Ko nhasi chii chavanofunga kuti SADC chaita yaisina kuita makore esapfuura? Handione zvichienderera mberi ba.
Iyo SADC hayo pane zvandakwanisa kuita here pamusoro penyaya yeZimbabwe?
Naiwane izvo haikwanisa kuita, wangada wakazviita kare kare kunyanya gore ra2008. Makore ese aya SADC chinhu chimwe chete chakaita SADC panyaya yeZimbabwe ndeyekuunza anonzi maprinciples for conducting elections akapuwa kuna vamugabe vamugabe wacho vanambowateerera. SADC iye zvino hapana zvainokwanisa kuita. Munhu anokwanisa kuita chaizvo ane simba ndeSouth Africa, asi wari kutya Zimbabwe. Mbeki aitya vamugabe, uyu waRamaphosa wanotya wamunangagwa, ngekuti wanotaurwa kuti tisu vakuru verusununguko rwenyika dzeSouthern Africa. Ndozvaitaurwa vamugabe navamunangagwa, ndozvavanotaurwa vamunangagwa. Wakataurira waRamaphosa kuti iwo hapana zvaungwanditaurire nemahuman rights, ngekuti isusu ndisu takarwa hondo tikabatsira South Africa.
Izvozvo ndizvo zvingaita kuti vatarise vanhu vachinetseka vachitambura iko zvino zvava kunetsa munyika dzavo, vangangoramba vakangomira vakatarisa pachinhambo chekuti vaite chimwe chinhu chekuti zvibatsire vanhu vomuSouth Africa nevanhu vomuZimbabwe.
Zvava kunetsa kuSouth Africa izvo nyaya dzacho idzodzo. Saka waRamaphosa iye zvino wari papressure yakura chaizvo kuti chiitai chinhu ichi. Wanokwani South Africa ine masimba, inokwanisa kuita kudziya nenyaya iyi pachavo. Onai zvakaita South Africa, apartheid South Africa yakafosa ENC kuti abvume kumajority rule. South Africa inokwanisa kuzviita izvozvo, asi havasina kuita. Wakaenda kuSADC, watungamiri wenyika dzeSADC wanonzwanana, ishamwari. Hapana mumwe anozoenda kuna vamunangagwa wachiti chirespektai mahuman rights ewanhu, hapana ba. Ngekuti inonzi club yemahead of state, iwo wekuSADC wacho wane matambudziko avo zvekare. Onai wekuMozambique wave kutsvaga mauto kubva kuZimbabwe kuti warwise nhingirike weshababhu vari kunorthern Mozambique. Onai kuSwaziland kuri kuita mhingamupinyi izvo. Chii chimwe chavangaite? Munhu ane inonzi economic power ndeSouth Africa wanokwanisa kusimuka iwo pachavo wotaura wamunangagwa kuti wasaita zvakati nezvakati nezvakati, isu tichaita zvakati.
Chinotadzisa kuti vadaro chii?
Kutya.
Abo vange wari muzvina fundo Stan Mukasa wari parunare ku Pennsylvania ne Studio 7. Tina kukwanisa kubata ofisi ya Ramaphosa tisati taenda pamhepo. Vamwe vagari vekumaruwa ekwagutu pamwe nekuzaka vari kukurudzira hurumende kuti itore matano akasimba kune vemakereke anorambidza vatendi kunobayasa vana kana kuvarapisa kana varwara nechirwere chegwirikwiti chiri kuuraya vana vakawanda munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekwagutu vaEdward Chagonda vati hurumende inofanira kuisa mutemo unomanikidza kuti vanhu vakadai varapise vana pachirwere ichi.
Ichokwadi vana vari kuzirikwiti mumwe magutu kwada deuende kumafurazi kusvika rekwamikwada tirizi mumadeure umu asi havasi kutoripotewa kunzi vana ivo vanobayiwa havasi kusvika mapose ari kuchamabayisa vana kuti magutu ate vanotunge kumapose koko vanosunga vanhu vavabayise vana.
Izvi zvatsinhirwawo nakanzura weward 19 kuzaka vapeter imba yaro vebato reccc vanoti chirwere ichi chatekeshera muzaka.
Ya, kuno kuzaka chirwere chegwirikwiti chinoratidza kuti chatotekeshera zvo chakawanda hacho kudivi rekana benzi uko kuward 26. Chirwere ichi chiri kunyanya kukonzerwa kupararira kwacho nevanhu vanotendera vechipositori vasingawirirani netsika yekundorapwa kuzvipatara. Naizvozvo ndinofunga kuti national programs awaye government okudzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvakaita fanika gwirikwiti iveri dai hurumende yaita mutemo wekuti zvokumanikidzira kuti pazvirwere zvinopomeranwa kana panzi nyika yese inofanira kubayiwa like zvatakaita kucovid zvinofanira kuitwa izvozvo.
Vamwe vakaita saamai Makao naMesi Muziri vemuraini rekwachipedzedze kuzaka vanoti nenyaya yekuti mapostori ari kuvanza urwere uhwu uwandu huri kubudiswa nehurumende mumasvingo ahusiwo.
Ya, ndizvozvo vana vari kufa negwirikwiti kunyanyanyanya vemapostori ivava ende shuwa vanhu vari kutyira kuti vana vavo zvovovhura zvikoro zvavavhura zvikoro vondosangana nevana vemapostori vasiri kubayiwa. Nhamba yekuti 30 ndo inenge yarekodwawo nevanenge vachifamba nokuti ndo inenge ichiratidza kuti mwana wanga ambobatwa negwirikwiti negwirikwiti ashaya asi chataura pachokwadi nhamba yakadarikidza pa30 bhozi mapostori haatombotauri.
Bazi rezveutano munyika nezuro rakabudisa mashoko ekuti vana mazana manomwe nevana 704 vakashayika negwirikwiti munyika yose kusvika musi wechipiri. Vana vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 6551 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vemakereke zvekukosha kwekubayisa vana nhomba yegwirikwiti.
Hurumende yakazarura mikova yekuti avo vose vanogona kunge vasinganyatsozwisisa nyaya yekubayisa vana vadzidziswe. Pahurumende iri kuda kwavari vachidzidziswa nekuzoitawo futi yatingati awareness dziso kuvadzi vana vose vabayire. Ndizvozvekaekuti isusu tinoti hakuna mwana anofanira kufa nemizo. Kambeni yacho iriko kumadhisitrikti kwese.
Munyori mukuru musangano wemubatanidza wemapostori munyika reUnion of Development of Apostolic Church in Zimbabwe kana kuti Yuda Caesar vaInnocent Chitanda vati vari mubishi kuita zvirongwa zvekudzidzisa nhengo dzavo kuti dzirapise nekubayisa vana nhomba dzegwirikwiti.
Yuda Caesar tinotera mutemo wehurumende. Mutemo wehurumende unoti kana paita zvirwere zvakadaro vanhu ngavanobayiwa machi ngavaende kuzvipatara. But nyaya iripo ndeyekuti manje chitendero hatizosviki pakuda kumanikidza asi inyaya yekuti ngatichidzidzisanei nevanhu waya waya vanenge vasi kunzwisa kana vasina ukama hwakanaka nechipatara tochitsvaga chii kukonzera kuti vanhu vasaite ukama uye chii what is their theology behind not going to vaccination. Saka as you can see, I think you are working on that front.
Chiremba vane mukurumbira masvingo vachitaura vakazvimirira Dr. Phineas Makurira vakurudzira hurumende pamwe chete nevemakereke kuti vabatane vavandudze zvirongwa zvedzidziso kuvatendi nevanhu vemumaruwa.
Ngatidzidzisanei kuti nhomba idzi dzinokosha, zvokudzivirira izvi zvinokosha. toba tajijisana ende ese zviripo ndokureva zviri kuitika zvo asi zvoda kuramba zvichingodini zvichidzokorora kuna kufanga kuitwawo tora kuitawo approach yaye advocacy through ma local leadership influencers and it like kana kuri kumusha vana sabhuku navamakansila navamwe vakadaro
vamwe vagari vanoti hurumende inofanira kuisa mutemo wekusunga vanoramba kubayisa vana asi vamwe vemakereke vachiti uku kutyora kodzero dzavo hurumende yakaparura chirongwa chekubayisa vana vari pasi pemakore manomwe nhomba yegwirikwiti kuzvipatara nemuzvikoro pachena ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuHerald sangano idzva revakamborwa hondo yerusununguko reZANU PF War Veterans League richaita musangano waro wekutanga apo vachasarudza vabati vezvigaro zvesangano iri. Vanhu vanoita zviuru zvitatu nemazana mashanu vanotarisirwa kupinda mumusangano uyu kuchaidirwa mumuzinda weZANU PF muHarare. Nhasi chishanu dare redzimhosva reparotenrow rinotarisirwa kupa mutongo waro panhengo nhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanoti Netsai Marowa, Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri avo vari kupomerwa mhosva yokunyepa vachiti vakapamha. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakadi vashamarire Studio 7 muri kutaurawo neni muchadarufu from Maundarweni chiusa dotito ward 17. Zviri kutaurwa izvi nomuhurumende yedu izvo pamusoro pekuguta kwavakaita maybe kuguta kwavo ivo aya Munangagwa. Kuti kuguta kweruzhinji rurama muZimbabwe munomu muzimbabwe mumuzere nonhamo nenzara saka kutaura kwakadari kwokuti takaguta muzimbabwe munomuka kutaura kwavanhu vasina hanya nevanhu uye kutaura kwavanhu vasina hwaro hwamangwana hwavanhu kuti vari kuenda kupi dai kuri kutaura kwavanhu vanofunga dai fungo taitaura vachitaura mutauro wakadai uyu
purezidendi wevanhu vamunangagwa tangatichikumbira rubatsiro muno muSouth Africa muno zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka tangatichikumbiravo kuti mutibetserevo nyika inake tive kumba isi vana venyu tivhotere imi baba vedu tiiherifa nyika medu muno muSouth Africa musina kumira zvakanaka ndinomukadzi womununa wangu izvezvi ari muchipatara kuri kunzi kunodiwa 19,000 munhu akabatsirwa chete saka data tiri kumushakurira ndinoso kuti zvaiitika zvinhu zvakaita saizvozvo tatambura vana vezimbabwe tiri munyika yeSouth Africa vachatidi muno tibetserevo tiuye kumusha tatenda ndini zvangu vomumatiki papretoria apo
ini zvangu ndini inoendere paSouth Africa panenyandambotiregaimboitaura zvangu nanhasi nyaya yekundinetsa nyaya yajobostala movement jobostala yawatambura muchiri asina mhosva yakapara asi chinoshatisa ndeyekuti nyaya yaobhidha yamwoyo saka mwe ane mhosva ndiani obhidha yamwoyo najobostala ane mhosva ndiani jobostala munhu angatori pakati pekuda kuti vanhu vese vazive kuti munhu akauraya munhu wanhu obhidha yamwoyo munhu akatora yevanhu yaifanira kuraramisa vanhu ndoti mari iyoyo kondoraona kuti bai tofanira kurarama nemari iyoyo asi vanhu ivava vanokwanisa kurarama vakatofa asi munhu yari kurarama anobai kumbira muchiri ipapo vakundibatabata zvangu ndatenda zvangu ndini inondirefosti paSouth Africa thanks.
Ndokushamiswa neavo vanonzi vana madhukwa mukoma madhuku semunhu mukuru anoziva nezveconstitutional law vanondishamisa zvikuru kuti vari kuti vachamisa ngavarege kuenda kukoti vanange kunana Munangagwa vandotaurirana kuti vabudise vana jobusikana ndo mutemo here wenyika uwo wavari kutaura nezvauwo mutemo wenyika unoti kudini sezvo vachiziva constitution yenyika wai vachida kutumira vachamisa kuti vandotaurirana navana munangagwa iwo makocha aripo handivo ndivo vari kupolad.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Pakati pemwedzi wanyamabvuvhu, ngarava yakatsvagwa neWorld Food Program kana kuti WFP yakabva muguta riri kumahombekombe kweUkraine reOdessa yakatakura matani zviuru makumi maviri nezvitatu kana kuti 23,000 zvegorosi yemuUkraine. Iyi ndiyo ngarava yekutanga yegorosi remuUkraine kutsigirwa neUSAID pamwe chete nemasangano anoti Howard Buffett Foundation neMindrew Foundation. Kutakurwa kwegorosi kekutanga kuchatsigira mabasa ekupa rubatsiro munzvimbo dzine matambudziko akanyanya kusanganisira nyika dziri kuhorn of Africa uko nhoroondo yekusanaya kwemvura yamanikidza mamiriyoni evanhu kutarisana nenzara inotyisa. Vakadaro mutevedzeri wemukuru weUSAID amai Isabel Coleman vachiti kukura kwedambudziko renzara iri kwakanyanyisa. Vakati ndiko saka takazivisa nezverumwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere emadhora kana kuti $68 million pamusoro perubatsiro rwuripo kuitira kuti UN World Food Program ikwanise kutenga, kutakura nekuchengetedza gorosi rekuUkraine rinokwanisa kusvika kumatani zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 metric tons dzekutsigira nechikafu munguva dzechimbi chimbi munyika dzakatarisana nedambudziko renzara rakanyanya. Rubatsiro rwemari urwu ruchatsigira zvimwe zvirongwa zveWFP zvekutakurwa kwezvekudya kubva muUkraine. USAID iri kutsvagawo dzimwe nzira dzekukudza mabasa ekuwanisa rubatsiro rwechikafu munyika dzakabatwa zvakanyanya nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Vakati takaparura chimwe chirongwa chitsva chemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti $100 million chekumutsiridza nyaya dzekurima uye tiri kushandira kuti tisunungure kutakurwa kwechikafu chakavharirwa kwete kunotakurirwa zvinhu chete asi kuzviburitsa pachishandiswa migwagwa yepasi. Mukuru muhofisi yezvirango mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ambasada Jim O'Brien vakatiwo takashanda zvakasimba kudzosa mbesa dzemuUkraine pamisika kusvika pachikamu chepakati chimwe chete chegorosi rinogoverwa neWFP kune vanoda rubatsiro chinobva kuUkraine. Saka nekutenga gorosi rekuUkraine, WFP iri kuratidza varimi vemuUkraine kuti mutengi wavo mumwe chete mukuru kwazvo mumakore mashanu adarika adzoka kunotenga gorosi ravo. Zvataurwa izvozvo vakati tinoda kudzokorora kuti kunyange paine zvirango zvakasimba zvakatemerwa Russia nekupinda kwayo muUkraine, hatibvumidze chikafu nefotereza zvinobva kuRussia. Vakati chinangwa chedu chekuona Russia ichiramba iri yakakosha pakuwanisa chikafu, vanofunga kuti ndizvo zviripo zviri kuitika. Uye vakati zvatiri kuedza kuita kuve nechokwadi kuti nyika dzepasi rose dzinotarisira chikafu kuRussia dzinokwanisa kusvika pachiri. Mutevedzeri wemukuru weUSAID vaColeman vakati tiri kupindura neuwandu hunodiwa uye nekukasika kubatsira avo vari kunyanya kuda rubatsiro. Asi rumwe rubatsiro rwakawanda runodiwa uye izvi zvinofanirwa kuve mhinduro inobva pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mambokadzi vekuBritain Queen Elizabeth vakashaya nezuro manheru. Dzimwe nyanzvi dzinoti Sadak haigoni kubetsera kugadzirisa zvinonetsa muZimbabwe. Ndiri muWashington DC ndine tanonoka wande ndichiti jaya guru Chris Gande vasvika kuti vakupei nhau dzeIsindebele.